Madzimai aya anoti ari kugumirwa kupinda nepaketi imwe chete iyo inenge iine mapirisi anokwana mwedzi mumwe chete. Madzimai aya anoti izvi zvinoita kuti azopedzisira oshandisa mapirisi ekuronga mhuri kusouth Africa ayo vakawanda vanoti anovarwarisa zvinosanganisira kubuda ropa kwenguva yakareba. Amai Gertrude Tarumbwa vanodzidzisa kupretoria vanoti kurambidzwa mapirisi akawanda anovafanira kunozovamanikidza kunwa mapirisi ekusouth Africa ayo anovarwarisa uye kubuda ropa rakawanda.
Kana achigara 6 months hamufanoenda kumakedhisi 6 months, kana achigara 1 year hamufanira kuenda kumakedhisi 1 year. Only fair because akasiyana makedhisi semiziplanin yekuzimbabwe nesouth africa ndeyakaita. Kana wanga wajaira kunwa eusi ukagona nwa esouth africa unokwanisa kudzidza continua.
Amai Tarumbwa vanoti munhu anofanirwa kubvumirwa mapirisi anoenderana nenguva yaanenge abvumirwa kugara musouth africa.
Kana achigara 6 months hamufanoenda kumakedhisi 6 months, kana achigara 1 year munhu hamufanira kuenda kumakedhisi 1 year. It's only fair like let's say munhu ane permit ambidi, I think they should give that person for a year vomubvumirwa kuti vanitene mapaketi ake semiziplani.
Izvi zvinotsigirwa naamai Patricia Zuzi vanoenda kunotengesa zvinhu zvakaita semidziyo yemumba yakagadzirwa nemiti kusouth africa. Amai Zuzi vanogara mwedzi miviri kana mitatu vachitengesa vanoti kutorerwa mapirisi kutyorerwa kodzero dzavo uye vanozomanikidzwa kunwa mapirisi ekuronga mhuri kusouth africa avanoti anovarwarisa.
Kwanewo anogona kurambana newo ukaita avatombomadi mazimbabweni anongoda.
Nekuda kwekurambidzwa kwemapirisi akawanda pabhodha, mamwe madzimai ari kuita bhizimisi rekuenda nemapirisi achinotengesera zvizvarwa zvemunyika zviri kusouth africa. Pakiti rimwe chete iro rinopuhwa pachena munyika rinotengeswa nemari iri pakati pemaranzi 150 ne200 zvichienderana nekuti munhu ari kuatengesera kunzvimbo ipi musouth africa. Amai Rosemary Chitani mumwe wemadzimai anotengesa mapirisi ekuronga mhuri kusouth africa.
Kapa kateki kanepeji
150
unopuwa free
ukitenga dola
6 months unopuwa free 6 packets saka unomatuta uya nauko.
Vatyairi vemabhazi anoenda kusouth africa vanoyambirawo vanhu vavanenge vakatakura zvinhu zvisingabvumirwe kupinda munyika iyi kuitira kuti vasazobatwa zvichinzi vari kutakura vanhu vanopinda nezvinhu zvisingabvumirwe. Mutyairi webhazi refirst class Vafreng Muguti vachiyambira vashanyi vechidzimai kuti vasatakure mapirisi ekuronga mhuri akawanda.
Pane zvinodiwa nezvingadiwa pauri vakuudza here? Vambaira mukuswa nzinde kumu hazvidiwe rega ndizazozvishiya pasi emasii ndashiya pasi emasii ndichabvisa nechapanze hazvindodzorera handidzoreri. Madzimai hamutete
zvinhu zvakaita semufushwa, manhanga, nzimbe, muriwo hazvibvumirwe kupinda nazvo pabhodha. Munhu anowanikwa nazvo anotoverwa uye haazobvumirwa kupinda munyika iyi musi waanenge abatwa. Munyori webazi rezveutano Brigadier Gerald Binji vanoti vachaongorora nyaya iyi vachiti hazvisi pamutemo kuti vanhu varambidzwe kana kuita zvinovatadzisa kuti munhu atore mushonga wake sezvinenge zvataurwa nachiremba. Hatina kunzwa divi resouth africa panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 paBakebridge Border, ndini Arthur Chigoriwa.